Vachitaura pamberi penhengo dzekomiti inoona nezvekudzivirirwa kwenjodzi yeNational Civil Protection Committee, vangomu vati kunyange hazvo pane zvimwe zvinoda mari, zvakakosha kuti CPU ipiwe mari panguva ino kuitira kuti ichengetedze upenyu hwevanhu.
Chataa kungoda kuti bazi rezvemari richitibatsirawo nemari. Hatidi zvekuti tinozopuhwa mari yakakwana dambudziko rapo. Ngatipuhwe mari yacho iko zvino, tigadzirise nyaya dzacho dzisati dzaita.
Vati kunyange vakasawana havo mari yese yavanoda, zvakakosha kuti vapiwe imwe mari yacho kuitira kuti vagadzirise matambudziko anokonzerwa nemadutu mupengo.
Tikatarisa zviri kuitika, zvikoro, matenga, makiriniki, dzimba zviri kudonha, zvese izvozvo vanhu vanoda rubatsiro kumamisha. Ukanzwa munhu anotaura kuti hapadi rubatsiro siro, kana ari politician haana konstitu.
Vangomu vati bazi ravo rakagadzirira kuita basa raro nemazvo kumatunhu ese anotarisirwa kubatwa nedutu mupengo recyclone Chido svondo rinouya. Vati dare remakurukota rakatambira urongwa hwavo hwekugadzirisa zvinhu hwemalt hazard contingency plan, uye chasara imari chete. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemari vamutuli Ncube kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Vamiriri vemapazi ese ehurumende nezvikwata zveunited nations munyika vatiwo vakagadzirira kubatsira tsirana nehurumende mukudzivirira njodzi pachasvika cyclone Chido. Mumwe mukuru anoona nezvemamiriro ekunze mubazi remeteorological services department of Zimbabwe, vaJames Ngoma Jr, vaudza musangano uyu kuti pari zvino zvinotarisirwa kuti dutu mupengo iri richabata matunhu mana anoti Manicaland, Mashonaland East, Mashonaland Central neHarare.
Kana yakuzopinda mukati meSouthern Africa inenge yatishomeke panhau yemvura, uye mhepo yacho inenge yatideredzeke. Opportunity yakutarisirwa kuti makilomita yo inenge yakutenderera nayo, iyo tinoti spin speed, inenge yakusvika kuma 50 kilometers, yaredusa from 200 kilometers kufamba nayo pari zvino.
Asi vakurudzira veruzhinji kuti varambe vachiteerera maredhiyo nezvivhitivhiti kuitira kuti vanzwe kuti cyclone Chido ichange ichifamba sei, uye kuti ichange yakasimba zvakadii paichasvika muZimbabwe. Mukuru werimwe sangano rinoshanda rakazvimirira kuchipinge nechimanimani replatform for youth and community development vaClarice Maduku vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vanhu vari kuziva kuti cyclone Chido iri kuuya, gadziriro dzacho hadzisi kufamba zvakanaka nekuda kwekushaya zvikwanisiro.
Vanhu vese vari kuziva kuti cyclone iri kungouya, asi zvinofanira kunge zvichiitwa zvekuti tinofanira kunge tine maevacuation centers, tinofanira kunge tine ruzivo rwekudzidzisa vanhu kuti vange vachiziva maearly warning signs ekuti zvakuda kuya tocha sei. Vamwe vanhu vachiri very resistant, saka tiri kuneteka nekudhila nepfungwa dzevanhu. Yatingati nyaya yayo yekuti vanhu vange vaine kakunzwisisa kuti dzimwe nzvimbo dzevari kugara vanofanira kutobvako zvachose.
Vatiwo vanotarisira kuti hurumende ichatsigira CPU nemari yairi kuda kuitira kuti ikwanise kuchengetedza upenyu hwevanhu kubva kudutu mupengo iri. Kushanduka kwemamiriro ekunze ndo kunonzi kuri kukonzera madutu mupengo munyika dzakawanda musati. Dutu mupengo range rakaipisisa icyclone Idai, iyo yakauraya vanhu 1593 ikabatawo vanhu mamiriyoni matatu munyika dzinoti Mozambique, Malawi neZimbabwe muna 2019. Cyclone Chido iri kubatawo nyika idzi nhatu zvekare, uye dzave kutoshanda pamwe chete mukuedza kudzivirira njodzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.